kuzoweka nemiri ndingatiti nyaya yenzara indaa yakazikanwa kudhara zvinhu zvaito nge zvichozikanwa kudzi gore rineri tichange tine mvura shoma vanhu vanoda rubatsiro vanenge vakawanda so vanorarama nekurima vakawanda zvakadai zviro zvaitozikana ndosaka tisiyasenza siya inoitwa kamwe pa10 years inotibatsira kuplana tarisana nemaisdes dzakadai tisata senge chiro chakarudza kana kuti tashamisa kuti chatoitika nekuti zvinenge zvakatooneka asi tinotikatyamadza chikuru ndechekuti hapana matanho akatorwa ekuti vanhu vanga vachibatsirika plani chai chai kuti zvinhu zvonga zvakamira sei hapana kuzvikora vana vazhinji vari kuziya nenzara kumaruzevha kwatogara kuri mumataunzi aiwa nzara izvozvo mamirira yakaita asi kusarudza munhu iri kubata munhu wese nzara yakakungatiserwa akademiri
ndinotenda honorable Shachiwayo vamandaza manzwa mashoko atiri kukurukana nezvavo pamusoro penyaya yenzara iyi uye zvataurwa nahonorable Shachiwayo pindurai tinzwi
hakunai chatinopikisa pane zvataurwa nahonorable nekuti zvedi nzara iripo kana kuine figa inosvika 7.7 million kuratidza kuti nzara iriko yakatambarara sekutaura kwamaita asi chinoda kuti chitifadze ndechekuti vari kutungamirira iye zvino vari muhurumende vakatotora danho rekutanga rekudeclare state of disaster kureva kuti kune mamwe masources nedzimwe nzira dzavanga vachida kuti vaite nadzo dzavakukwanisa kumbomisa vachiunganidza mari inodiwa kuti izvo vakwanise kuwedzera pane zvanga zviripo kuti vakwanise kufidha mhuri yeZimbabwe. Mukuru wenyika vamunangagwa pavari kufamba vari kusimbaradza shoko rekuti hakunai mwana wemuZimbabwe achafa nenzara. Ndinodaira kuti iwaya mashoko vari kurevesa uyezve pane zviri kuitika kuti vanhu vakwanise kuwana kudya. Tofunga mobilization mumaruzevha yekunyoresa nezvimwe zvakadaro zvakatotanga.
Honorable Shachiwayo, pane humwe urongwa here hwamungatarisira kunze kwekuti hurumende yakungomirira kunzwa kubva kwairi kupema 2 billion yakaziviswa nemutungamiri wenyika?
Ine muchipe nyika yedu haina mari here? Nyika ine nyika yakapfuma. Isati yatombotarisa kubuda kunze kwenyika ivo vaite chii? Izvo zvinonyanya kukosha kuti baba uri pamba usati waenda kunopema waitawo zvipi makingakinga aungaita sababa kuti vana vararame. Ivo tonga takatarisira nekuti nyika ino yakapfumisisa, ine zvicherwa zvinohlisa, ine zvakawanda zvainazvo zvinoita kuti tinge tichifambana mberi. Tisangotarisa zvekuti mvura haina here kana mvura haina una. Haisi nyaya yemashoko kuti hapana achafa nenzara, hapana achafa nenzara. Ivo varipo vakutoziya nenzara. Sateke tinofanira kuti marwere zvatinawo nezvatinonga tichitsvagawo zvitemhwawo ndozvoita baba vakangwara ngwara bamba.
Vamandaza, hanzi nyika izere neupfumi, saka Zimbabwe haifanira kumirira kubva kumasangano anoparubatsiro kana kutarisira kubva kune zviri kupemwa. Munoti
kuna anoramba kuti Zimbabwe nyika yedu yakapfuma, ine zvicherwa zvakawanda. Tinodaira kuti pamaprograms ese ari kuitwa nehurumende malocal resources ndo ari kunyanya kumobilizwa kuti tikwanise kunge tichiita zvatiri kuita izvozvi. Vana honorable Shachiwayo ndivo vanoona zviri kuitika mukati mematunhu avari kugara nekugadzira kwavanoita nevanhu. Saka tinokurudzira kuti ivo vavenge vachitungamira vari pamberi mukuona kuti vane nzara ndevapi, vanhu vakunyorwa here zvakanaka nezvimwe zvakadaro, uyezve nokusvitsa mashoko nenhamba dzakakwana kuhurumende kuitira kuti kuve nekudya kwakakwana mukati menyika mumatunhu avari kutungamirira. Dzimwe dzenguva dambudziko ratinowana ndiro rire vatungamiriri vatinenge tatungamidza vasingaendese mashoko akakwana tosvika patambudziko yatinara. Handisi kuti izvo ivo vasivachaya havari kuendesa mashoko akakwana, asi ndiri kuti generally problem imwe yatiinayo ndeyekuti mashoko atinenge tiinawo anenge ari kuhurumende mamwe achona ngaanga achizadzikiswa nevanenge vatungamidzwa nevanhu kuitira kuti vanhu vakwanise kuwana kubatsirikana nenguva.
Honorable Shachiwayo, tichipeta hedu chirongwa, muri kuonawo sei panyaya yehuori mukupiwa kwechikafu nekuitwa zvematongerwo enyika?
Iyi nyaya inorwadza, iriitika kumatunhu anonyora vanhu vatinyora vachitarisa kuti uyu ndokwamai gorere, ndokwamai nini, uyu ndebato ripi, uyu ndozvakati. Then tinozoitawo vanhu especially vanhu vanonga vachiziti malidha unaona paitika chero zvefertilizer zviya, paitika fertilizer zviya zvibva GMB vachizviendesa nekusiko, vanhu vanofanira kunge vachiwana vasika kukwanisa kunge vachiwana. Saka zvecorruption zvinenge zvirimo for sure. Vane makaro nerute rwekutora zvinhu zvevanhu vanenge vachiita makambi avo kuda kupa zvinhu izvozvo. Zvinhu zvinofanira kunge zvichitariswa, takaripota maissues akadai kuparamende. Tikakurudzirwazve kuti kana tikawana zvakadai zvichiitika mumatunhu medu, tipfinyaidze kumapurisa anoona nezvecorruption nemapurisa edu emudunhu medu zvichinge zvichipera.
Ramandaza, tipete chirongwa.
Ndinoda kupedzisira nekuti nyaya yedistribution yechikafu ngaifambe nenzira yakanaka. Haisi polisi yemusangano uri kutungamirira unova ZANU-PF kana polisi yehurumende yekuti vanhu vange vachipanana nezvatinonzwa zvichiitika nekuona zvichiitika mune mamwe matunhu atinogara. Saka tinotarisira kuti vachapa chikafu vachapa sekutumwa kwavanenge vaitwa nevatungamiriri venyika.